vazhinji muno muAmerica vari kufara nekuti bundiro rezvemutemo ranga richikurudzirwa navaBiden pamwe chete namuzvara Kamala Harris rabudirira rekumatrillion 1.9 trillion inova ndiro mutemo mukurukuru waiiswa kubatsira vanhu. Zvinonzi izvo 75% yenyika yafara nezvaitika, zvichireva kuti maDemocrats pamwe chete nemaRepublicans pamwe nemaIndependent vakabatana kufarira bumbiro remutemo iri. Vanhu vazhinji vari kunyanyisa kufarira kuti vaBiden vati mumwe neimwe mhuri neimwe ichawana $1,400 pamunhu mukuru wega wega, pamwe chete zvenevana, kwozoitawo mari dzichapiwa mhuri dzinoita idzo $300 pamwedzi kubatsira vaya vakapererwa nemabasa munguva yecoronavirus.
Izvi zvinoratidzei sokuona kwenyu, Professor Dedere?
Izvi zvaratidza kuti vaBiden vari kufarirwa nevanhu, asi takatarisa mavhotero mucongress kuhouse maRepublicans mashoma 11 vavhota nemaDemocrats, asi kuSenate hakuna maRepublicans akasapota bhiri iri.